Inizona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa masevhisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti choramba chichikura, ndisingazivi kuti tsime remari ravakatika vamunanga kwande riti. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira, asi vanhu veZimbabwe vanhu vagara vane shungu dzokurima. Kana price kana kuti mutengo wegokoko ravanotengesa kuGNB wakanaka, vanhu havatsvaki kana kutombokuambi, vanoti vanongotenga mbeu dzavo vorima. Asi handifungi kuti vachazvikwanisa, nokuti mari dzacho pana vari mi7 tingangoti 8 million kana kuti even 10 million. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndo dambudziko randinaro nerimbisi yacho iyoyo.
Iko zvino tiri kuona kuti zvinhu zvavakukwira mitengo sezvakaita nyangwe huku chaiyo, nyama yehuku nezvimwe zvakadaro, ukovo nyaya dzemari dziri kunetsa mumabhangi. Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba? Sezvo ndoona sokuti vari under pressure yekuti zvinhu zvikurumidze kutosanuka.
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara zvinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo, nokuti mashoko avanonangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera, vanhu vari kugozhegwa chaizvo, nokuti mitengo yacho yakura. Zvisinei, kana vashandi vehurumende vachapiwa mari, mari dzacho dzinowanzobatsira liquidity kuti inge ichikwira ichibatsirika. Vanhu vanokwanisa vose vange vachibata bata vanotengesa vachiwanawo mari, vanhu vanoshanda vachiwana mihoro yavo nguva ichiripo.
Chimwe chinhu chavakataura zvepuresidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvamabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Vanhu vakasununguka mabhizinesi ava vane mari dzavo vemabhizinesi vakasununguka, zvose zvakaita saizvozvo. Hatisati tambowana situation yakadai, munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo, nokuti vanokwanisa kuti vachidye mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingangoti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mambe zvirongwa zvacho zvotaurwa nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi, tingangoti long term implementation. Asi kutaura nekugadzirisa mitemo kwakanaka, nokuti vanonyatsogadzirira kuti mitemo yacho inge ichikwezva kuti vanhu vanabhizinesi vange vachiuya. Zvakanaka kutaura shoko rakanaka, nokuti ndo rinopa confidence. Asi mari dzacho hadzingauyi iko zvino, chiba chatongomirirawo gore rinenge rako, gore rakupera, gore rinouya. Asi vanoshanda vekunyika madiaspora navowo vanenge vakatarisa vakateyawo nzeve kuona kuti kana vakaunza mari vanokwanisa here kutora dzimwe mari dzavanenge vawana vachiendesa kunze kwenyika. Asi zvakataurwa navamunangagwa tanoka zvakanaka, nokuti zvinopa confidence yevanhu vari kunze kwenyika kuti vaunze mari dzavo nemichina yavo muZimbabwe.
Chinofanira kutanga kugadziriswa chii?
Economics dziri dzega hadzinyanyatsokubatsira, nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu veZimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebhizinesi nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirisiwo zviri kutaurwa zviya zviya nanadhirwa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitiki ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintentions acho anobatsira kuti adzikamise hana dzavanhu, nokuti kana vanhu vasina kudzikama, nyangwe vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maorganization ndiwowo vachinzwa kuti kucreate coalition kwamira sei, kuzesini vakamira novanozoona sei, ERC vanozoona sei, kana vakarega kupunduka risk sector yokunza mari inenge iri low. Saka inini ndiri kuti kuna vamunangagwa tazviwa kuti muri kuti vana muzvina business vaunze michina nemari asi chigadzirisa mutongi hwenyika hwejekerere kuti isusu vanhu vemuZimbabwe nevari mudhiaspora hana dzeri kuti dzikame.